Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yokurudzirwa kuti isatare mutengo wemari yeZig kana ichida kudzikamisa upfumi. Democratic Party yoita musangano mukuru kuChicago. SADC yokurudzira kusimudzirwa kwevechidiki mudunhu asi isingatarise zvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo kunonzi kuri kuitwa neZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimisi pamwe nana mazvikokota munyaya dzeupfumi vanoti banga guru renyika rinofanirwa kusiya vane mari dzekunze vachitengesa mari dzine mutengo unotambirwa neveruzhinji vachiti izvi ndizvo chete zvinoita kuti mari iwanikwe nyore munyika kuitira kuti vemakambani vaone mari yekunze inoita kuti vatenge zvinhu kunze kwenyika. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaTrust Chikohora vanoti vari kushaya mari yekunze kumabhanga asi mari iyi ichiwanikwa nyore pamukoto nekuti hapana munhu kana kambani inoda kutengesa mari yayo yekunze nemutengo uri pasi kana usingaenderani nezviri kudiwa pamisika yakasiyana-siyana.
Kana munhu aine mari yake kuti azoitengesa kuma 13 point kana kuti 14 iyoyo iye achiziva kuti anogona wana imwe mutengo uri pamusoro zvinonetsa saka munhu haazodi kutengesa forex yake pamutengo waanoona sekuti wakanyaya kudzikisa.
Vachikora vanoti vamwe vanopedzisira votenga mari yekunze pamukoto izvo zvinokwidza mitengo yezvinhu pamwe nekuvapinza mumataisireva sezvo iri mhosva kuita izvi asi vanoti zvakakosha kuti banga guru renyika rirege vane mari dzavo dzekunze vachidzitengesa nemitengo yavanowirirana nemutengi vachiti kana izvi zvikaitika mari idzi dzinowanikwa mumabhanga pasina kana dambudziko. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda nebazi rezvemari vamasimba manyanya vanotiwo hazvina kunaka kuti Reserve Bank of Zimbabwe RBZ itare mutengo weforex vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti mari ishaikwe mumabhanga.
Nokuti kana muchiona imimi mari ichiwanikwa pablack market isingawanikwa maofficial markets zvinenge zvichitoreva kuti pane magaps aripo mainterventions iwayo ngava adjust.
Vamanyanya vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo nyika iri kushandisa mari yekuamerica nedzimwe nyika zvakakosha kuti ive nemari yayo pachayo. Nhengo yeRBZ Monetary Policy Committee va persistence kwanyanya vanoti RBZ haina ruoko panyaya yemutengo weforex vachiti kushomeka kwayo munyika kunokonzerwa nekuti vanhu havasi kutengesa mari iyi sezvo iri iyo yavanoshandisawo pakutenga nekuchengetedza upfumi hwavo. Vachiwo pari zvino RBZ chete ndiyo yega iri kutengesa forex kumabhanga.
Saka kana tine munhu wanhu ari kutengesa ndo panoizoita sekuti poita sedambudziko asi zvinongotaura chete kuti vatengesi vemari ndo vaita vashoma.
Vati dambudziko rekushayikwa kweforex kumabhanga richapera chete kana mitero yehurumende yave kubhadharwa nemari yemuno uyewo kana nyika isashandise muvhenganiswa wemari dzekune dzimwe nyika kana kuti multiple currencies.
saka chida kusibude mchikami ichocho chekupa shandisa mari zemuvengani swa chema otu current system asi rwendo watiri kufamba atigono kusikane zuari mwechete
Zimbabwe yakaparwa mari itsva yeZimbabwe Gold mwedzi mishomo yapfuura uye kunyange mitengo yakambodzikama mitengo yezvinhu yatanga kukwira zvekare sezvo mari iyi yave kushaya simba svondo rapfuura masangano anomirira vemabhizimisi munyika anoti Zimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwe Industries akaudza bepanhau reThe Business Times kuti ainge ari kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu pamusika wemari yekunze nhasi dhora rekuamerica rangi richitenga mazig 13.7 mubhanga asi pamukoto riri kutenga mazig 20 kana kudarika nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinotiwo Zimbabwe iri kutadza kuwana mari yekunze inoikwanira nekuti iri kutengesa kunze kwenyika zvinhu zvishoma zvinogadzirwa munyika ukuwo ichitenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika ndakamirira Studio 7 muHarare Dean Godwin Mangushi
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica nasi tiri kutarisa musangano we musangano uri kuitwa webato reDemocratic Party kuChicago musangano mukuru weDemocratic National Convention kana kuti DNC uko mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakazivisa vakataura kuti havacha kwikwidzi musarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi vakatambidza otsvimbo yekutungamira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika kumutevedzeri wavo amai Kamala Harris vaBiden vakataura nezvezvinhu zvavakakwanisa kuita vakabatana naamai Harris zvinosanganisira kudzikamisa upfumi kugadzirisa matambudziko ari mubazi rezveutano kudzikisa uwandu wevari kupinda munyika zvisiri pamutemo nezvimwe Vakati vanhu vanofanira kuvhotera amai Harris kana vachida kuti nyika irambe iri mugwara reutongo wejekerere. Ngatinzwei vaBiden vachitaura.
Thank you. Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? But she'll be a president. Our children can look up to.
Magadzirira here kutambira Kamala Harris. Achave muenzaniso wemutungamiriri akanaka. Kuvana vedu mutungamiri anoremekedzwa nevatungamiriri vedzimwe nyika tese tisadana naye takashanda tese kusimudzira nyaya dzeupfumi munomo takagadzira mabasa miriyoni 16 mihoro yevashandi yakakwira chero kuparwa kwemhosva kunoramba kuchidzika kana mukaisa muchichisi mukuru semutungamiri wenyika pachinzvimbo chemusungwa anozivikanwa nemhosva dzakawanda
mashoko ava Biden kumusangano weDNC vamwe vakataura ndiamai Hillary Clinton vakakwikwidzana navaTrump muna 2016 uye vamwe vamiririri veDemocratic Party mumatunhu akasiyana-siyana. Mukuzeya nezvemusangano weDNC uyu, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kupinda mumusangano uyu, uye chichitungamira sangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Mbofana.
Ndoda kuti vanhu vanzwisise kuti bato reDemocratic Party ibato ririkurudzira madzimai kutanga vanobva kunzvimbo dzakawanza kutsvanyirirwa. Kana saMinnesota, governor wedu waTim Walz vasvika pakuti varane savice president, as a vice presidential candidate. Zvinova zvasiya lieutenant governor wedu Peggy Flanagan anova iye mudzimai wechiindigenous Native American kuti aite governor vanokurudzira madzimai uyezve kunyanya kumushanda kwanaisa Governor Walz vane shungu dzekuda kubatsira vanhu vanovanzwa kutsvanyirwa.
Tiitarisewo mashoko akataurwa navaBiden nezuro musangano uyu uchifambira mberi.
Pane zviri kuitika ikozvino, ndoda kuti vose vanhu vazive kuti tinofanira kudzidza kubva kunyika ino yeAmerica chinonzi democracy. Kubva vachigara kunonetsa asi vakateerera zvido zvemaamericans vakateerera zvido zvemademocrats tatu kuvaona nezuro vachipembedza vice president now presidential candidate and nominee presidential nominee Kamala Harris vano mira pachokwani.
Vatauri vanhasi tanzwa parikutomwa mazita makuru apo parikutarisirwa vapi neveruzhinji kunyanya.
Ndichidzokera panyaya yangu yetransition of power and good governance. Mai Obama vanondirangaridzawo zvakare kuti aimbova mudzimai wemukuru wenyika ino. Kamala Harris akaziva kuti achange achirana as a presidential candidate. Munhu wekutanga akavafonera ndi President Obama na Michelle Obama. Izvi tinotozviona vanga vari pa speakerphone. Inini ndinoziva zvakanaka nekubatana kwakadaro kuti vanhu vanokwanisa kuramba vachiwirirana vachitransfer power. Izvi ndinoda kuti hangu handinyanyozviona kunyika yekwedu yekuAfrica. Chinhu chandinoshuvira kuzoona kuti kana mumwe mutungamiri wenyika abva pachigaro, tinokwanisa kuona vamwe vatungamiri venyika vachimukutsa, vachimupembedza.
Asikachipwa tawo cheRepublican Party hachina kupeta maoko vari kumhanyawo nekwavo, munoonawo sei?
Ini ndinoona kuti President Trump vakati painonzinzwisa munyika munomu. Takaona nyika inoyi zvakaitika papresidensi yavo. Takaona kuwanda kwekuurayiwa kwevanhu, kunoti mamass gun shootings anga akawanda. Takaona kana even kuwanda kwerusaro raganda, a lot of racist fueled attacks. Takaona mamuslim ban. Takaona maimmigrants vabve kure munomu vachidzvanyirwa. Saka ndofunga kuti America inoziva President Trump zvavanomirira. Saka ndinofunga kuti America ichasarudza mutungamiriri waanoziva kuti achange achiwirirana nekodzero dzavo.
Vateereri, regai tigadzirise poso yataita apo vatataura navo. Tanga tati ndi Comfort Mbofana, kwete ndi Comfort Dondo. Muzare Comfort Dondo vanotungamira sangano rePumulani, Minnesota, African Women Against Violence, vange vari parunare kuChicago munomu America. Zvichakadaro, tatarisawo vataura nhasi kumusangano iwoyu vanosanganisira vaBarack Obama nemudzimai wavo amai Michelle Obama. Kune vamwezve vatungamiri nevamwe vari mumapoka kasiyana siyana vari kutarisirwawo kutaura muzuva rese kuzosvika kumanheru. Ukuwo vaDonald Trump veRepublican Party vachange vari kune rimwe dunhu rakakosha zvikuru pasarudzo reMichigan vachitsvagawo rutsigiro vari ikoko, nezuro vakange vari kuPennsylvania nemarimwe zuro. Kupeta msangano weva tungamiri venyika dzemusadak wepagore wakaitirwa muHarare nemusuwe mugovera. Paka piwa kuru ziro ni vatungamiri vegungano iri kuti paitwe zvirongwa zvekusimudzira vechidiki. Asi kunyangwe hurukuro idzi dzaitwa, vechidiki vanodarika zana nemakumi matanhatu muZimbabwe vainge vari mujeri kana kuti vakanopotera vachitya kupambwa nevasori. Asi kuru ziro yekusimudzira vechidiki inga shande here? Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pakupetwa kumusangano weSADC Heads of State Summit muHarare nemugovera wadarika, munyori anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa zvegungano iri vaElias Magosi, vakati kana dunhu reSADC rikasawanisa vechidiki mikana yekuzvipundutsa, richaramba richisarira kumashure segotsi.
I would like to reiterate the need to invest in the youth by providing them with the necessary skills, resources.
Tinofanira kutora matano ekuti tikurudzire vechidiki kuti vatange mabhizimusi anovabatsira ivo kuti vasimukire, uye anozobatsirawo nyika dzedu. Vanoda mari nezvimwe kuti vakwanise kuzvimirira muzvikamu zveupfumi zvakasiyana siyana.
Asi kunyange muono wava Magosi wakanaka, wechidiki anogara muHarare Besta Chandata anoti mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe anotadzisa vechidiki kubudirira.
Munyika medu tine high unemployment rates. Vechidiki hatinawo stable incomes. Saka pakuzoparticipatewo panyaya dzemasocial and political activities zvinenge zvave kuti netsei zvinoderirawo, nekuti tinenge tiri pakurwisanawo nekutsvagawo chi zvekuti tikwanisewo kurarama.
Emmanuel Zanza, wechidiki anogara kuRushinga mudunhu reMashonaland Central, anoti vechidiki vakatsigirwa zvakazara, zvimwe vaikwanisawo kusimudzira nyika yekwavo munyaya dzeupfumi.
Vechidiki vakawaniswa mukana wekuva nemaideas avo mune zvakasiyana siyana zvingangodaro zvichisimudzira nyika yedu. Tinogona kuona nyika yeZimbabwe ichisimukira tichishandisa zviwanikwa zvedu zvatinazvo, zvingave ivhu, zvingave zvicherwa. Wasamirira chete kuti tichazogadzirwa mabasa kana kuti tichazowana mukana wekuti tigopita mabasa asi vave ivo vanogadzira mabasa acho nekuita zvirongwa zvinosimudzira nharaunda dzavagere.
Vechidiki vemuZimbabwe vanonzi vanosvika zvikamu zvinoda kusvika makumi manomwe kubva muzana chevanhu vari munyika 67.7%. Zvinonzi nenyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki, kana vakawaniswa rutsigiro rwakakodzera vanogona kusimudza upfumi hwenyika zvakanyanya. Kunyange kuchinzi pane bhanga revechidiki rinovawanisa mari dzezvikwereti kuti vavambe mabhizimusi, variko vechidiki vanoti pavanonyora tsamba dzekukumbira mari dziine mabhizimusi avanoda kuzoita, pfungwa dzavo kana dzakanaka dziri kubva dzabiwa nevakuru vakuru vanobva vazivambira mabhizimusi avo vachidzishandisa. Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki Vatino Machakaire kuti tinzwe matanho achatorwa nehurumende mukuedza kuzadzisa kurudziro yeSADC pakuwanisa mikana yemandiriri kune vechidiki asi vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi mutauriri wekanzuro yevechidiki inoshanda iri pasi pebazi rehurumende revechidiki yeZimbabwe Youth Council, Vatanzikwa Guranungo, vanoti mikana iri kuwaniswa vechidiki kuti vazvipundutse yakawanda chose, asi varipo vanongomirira kutsoropodza nyika yavo.
Satinotarisira vechidiki kuti vange vachitarisirawo kuti hurumende yedu iyi iri kuvaitira chii, kwete kungoita zvokushora nyika. Toda mavidzi anogwara vanoita kuti nyika ibudirire, inoita kuti ivabudirire.
Gweta rechidiki Delight Mushazondida anoti mutoro wekuona kuti vechidiki vemuZimbabwe vawana rubatsiro rwavangada kuti vapunduke uri kuhurumende.
Tinodawo kuti hurumende yedu, tinodawo kuti vanoshanda vakazvimirira vatingati maprivate sector, tingadi kuti vanomirira kodzero dzevamwe vanhu vatingati macivil society, vabatane vaite hoche koche yatinoti who government and who approach collaborative participation, mukuona kuti vechidiki vapiwa dzidzo yakafanira.
Pane vamwe vanoti kunyange musangano weSADC Summit wakakurudzira kusimudzirwa kwevechidiki vemudunhu iri, zvinosuwisa kuti munyika mawakaitirwa kwaiva nevechidiki vanodarika zana nemakumi manomwe vaive vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika. Asi hapana umboo wakati tsvikiti huri kupiwa nehurumende kuratidzira murunyararo ikodzero yemunhu wose iri mubumbiro remitemo. Asi hurumende inonzi yave kutarisa kuti wabuda mumba mani. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vatambira chibvumirano chekumbomisa hondo pakati penyika iyi nechikwata cheHamas. Asi vati zvave kuchikwata cheHamas kuti chitambire chibvumirano ichi. Hamas haina kutumira nhumwa kunhaurirano dziri kutungamirwa neAmerica, Egypt neQatar. VaBlinken avo vange vari kuIsrael vave kuenda kuEgypt nekuQatar. Vakaremara munyika vave nemakore akawanda vachichema-chema kuti vari kubatwa neseri kweruoko vachisiyiwa muzvirongwa zvakawanda zvebudiriro zvinozopa kuti vagume kurarama upenyu hwekupema. Izvi vanoti zviri kuitika kunyangwe bumbiro remitemo nezvimwe zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nemasangano akaita seAfrican Union neUnited Nations zvichipa vakaremara kodzero. Asi kunyangwe zvinhu zvakaoma, munyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti pane zvirongwa zvakawanda zvekubatsira vakaremara ava.
Munomo ministry yepublic service gender and social welfare tine full fledged department for disability affairs. The current director is Dr. Peter. The same department is also supported by a chief director, and the current minister is Mungandwa vari kuita paposition iyoyo. Ndokukoshesa patinoita maissues emapersons with disabilities. Tine very clear programs takanangana nevanhu vari madisabilities. One, tine maempowerment zones anopiwa through National Building Society Bengrenas. Anyone having a doubt under a project, a big cut of demalazing programs, anogona benda, no submit application to NBSC, Maria Urmende, but in Opia through that bank.
Don't so renew on the day.
Don't so rachel at Naron direct to you. So, anima disability, Varga ku Raramaneku Pem, but right to all my projects and no other to that.
Ko munobatsira sei vari muzvikoro?
Panyaya yevocational education hongu tine program yatinorana, and the program iyo yanga ichirana for a very long time. Yatinobatsira nenyaya yemafees, both tuition fees nemaexam fees kune vanhu vane madisability, kuma tertiary institutions, ma teachers college, ma technical college nema university. Tine dedicated program where upon submission the application and the necessary assessment are done, if one qualifies, they will be entitled to mafees. Another one, urumende kusika wapedza.
Muno vapa iri mari here?
Hatipiwa ni mari, but tinobhadhara upon production of an invoice. Tobata bhadhara kuchikoro ikoko. I program yabatsira vakawanda spirit muno muZimbabwe, and we are encouraging, we are kutadza kuenda kuma university, kuma colleges akasiyana siyana, kuti uyai kuma office ye social welfare, ya task social development, wosubmita ma application dzavo.
Ko pakaita dambudziko?
Kana paita problem, office yangu iripo, uyai titaure vanofunga kuti havana kubatsirwa zvakakodzera. Tine ma office anenge yangu neya chief director, tiripo kubatsira vanhu vese vanofunga kuti havana kubatwa zvakanaka muministry. But indeed, tinayo, and it's a dedicated budget yatinopiwa gore negore from treasury to assist vana nema student vane madisability ne vocational training assistance.
Kuzvikoro zvepasi sekuma primary munobatsirawo sei?
Vari kuprimary nesecondary school, mitemo yehurumende yekuti 10% yevana vatinobhadhara mafees under the basic education assistance module, in short BEAM, 10% of those beneficiaries should be learners with disabilities. Priority yedu tinotanga tabhadhara ndofunga kana gore ichitanga mari dzinenge dzisingabudi zvakaenzana wekutreasury achimobilize mari. Painenge richoma mari tinotanga nema special schools, again mindful of the fact yekuti ndo kunoenda vana vane madisability ikoko, ndo kwatinotanga kubhadhara, because we are aware as government kuti zvikoro izvozvo zvinosangana nematambudziko akawanda. Ndosaka tichitinga titange tabhadhara ma special schools, then mari painenge yakuwandawo taakupinda mu3rd fourth month of the year, we then spread the payments to the rest of my schools.
Munyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini makadini pa Studio 7. Hopo uchimono iwe siyana na Chamisa, haona chekuita ne party yake, nenyaya dzake politics dzake haona chekuita nazo. Kunoenda mepo ndopa unorerekera. Siyana nekutaura sina basa resi. Wadi kutaura zvachabangu ane caps inenge yako iwe yaunopfeka iwe. Atisatambonzwa kuti shora chabangu iwe katuta ma MPS kana aisa kunguzana PF. Siyana na Chamisa ndewedu isusu vanhu. Iwe ita zvako zvautengesi zvaunoita iwe. Haona kumira zvakanaka iwe. Hopo uchimono iwe gadzisa hunhu hwako.
Makadini pa Studio 7 apo ndoda kutaura pamusoro pemutemo weZimbabwe, kuti mutemo weZimbabwe hausi kushanda. Mutemo weZimbabwe wauri kungotsikirira vanopikisa, wakusungirwa kufungirwa kuti unoda kuzoratidzira usati waratidzira. Asi tine vanhu vakauraya vanhu vakaponda pasta kumabhuku auku, pana kana mumwe ati asungwa. Tine vanhu vanopamba vanhu vairova vanhu panguva dzemaelection vatinotoziva, vakaponda vanhu pazaka apo, vakapisira vanhu dzimba, vachitora vanhu vachindovabhabhatidza, vachinzi vakubhabhatidzwa kuti ubve kuMDC. Tine vanhu vatinoziva vakauraya vanhu, asi hapana kana mumwe akasungwa. ZANUPF inongoita madiro aGeorgina nemutemo.
Ndomurovunza inini, vanhu ava veopposition sei vari kuramba vachingorwisana nenyaya yesarudzo dzakapfuura? Sadiki yakauya ikaita basa rayo muZimbabwe rakanaka. zvakanaka inobva yadzokera vakarega kuuya vaifungidzirwa kuti nevaifungidzira kuti ndo vachamirira opposition zvikashaya basa zvakawanda zviri kuitika zvichingorambwa tarisai muone munhu ari kunzi akasungwa weopposition ave kubed bridge aikurudzira mhirizhonga ava baba vanga vachitaura vachiti kwai mhosva havasi kuiona kwaivo vanogoiona sei mhosva ivo vari kudivireko vangati mhosva havasi kuiona ivo kuri kunzi munhu akanyora message kutwite kuex yaimbove twitter ndizvo kana iri nyaya yemademonstration ari kurambidzwa nevanhu ayo ari kuchemegwa nevanhu kunze vanhu vakasungwa izvo baba ngatisiyanei nazvo izvi nekuti shona inoti ndamba kuudza akaonekwa nembonje pauma vanhu avakaudziwa mwedzi miviri mumashure mwedzi mitatu kunzi hatiri kuona munhu anovhiringidza padivo vakaita naro zvafanire kugukwe vaya iwe zanupiefu waikangamwa here havachemegwi vanhu avo zvaita sei nhasi zvaumbwa zanupiefu ingachinzi
makadi pastudio 7 tokumbirawo kuvhunza ruzhinji rwezimbabwe kuti ana chivhayawo neshamwari dzavo vaakutongwa here kana kuti zvaapapi kana kuti yanga ingori kechendi release yekuda kungoti vhara mazimbabwezi shuwa tiri kutambura nenyaya yevanhu vakaita seivavo tikumbira kuti mutibvunzirewo kuvakuru vanoita nezvemutemo kuti makanyarareiko nazvaana chivhayawo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu mapfupi asina kutuka nekunyomba pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mumitambo tine mitambo yevechidiki yeAll Africa Junior Under 19 Championship yatanga nasi kuThais kuSenegal ichiunza shasha dzemutambo weBadminton munyika dzemuAfrica. Zimbabwe iri kumiririrwa nechikoro cheBernard Muzeki College icho chakakunda zvimwe zvikwata munyika. Tichanzwa mashoko emurairidzi wechikwata ichi vaNomen Ncube.
Tine vakomana vepaBernard Muzeki vanokwana kuita vashanu kuno kuSenegal. Tine atinotenda Mbaiwa, tina Albert Mondoro, tina Samuel Nyapokoto, tina Rowan Mundondo uyezve tina Roni Jairo. Vakomana vakakunda zvikoro zvemuZimbabwe, vakakunda vakomana vese vavakatamba navo vakakwalifaya kuti ivo sechikoro timu yavo iyoyo iuye kuno yakamirira Zimbabwe kuSenegal. Kuri kutambwa anonzi maAll Africa School Qualifier Championship emaunder 19 asi vakabereka zvita reZimbabwe.
Vanhuve veruzhinji votarisira zvipi kumitambo iyi senyika?
Neunyanzvi hwekurakidza vakomana vashanu vatauya navo hatitarisiri kudzoka tine nhava isere mhepo, asi tiri kutarisira kudzoka takagukuchira mikombe inokosha chaizvo, nekuti nyika dzatiri kutamba nadzo kuno inyika dzinotora mutambo dzichiukoshesa zvemhando yepamusorosoro. Tine nyika dzakaita sana Uganda, sana Mauritius, sana South Africa, iyo Senegal chaiyo, vanhu vekuti vane nzvimbo dzavakatovaka atinoti mafour courts maindoors akanaka chaizvo.
Ndange ndichitarisa pamutambo uyu unoita seusinganyanyi kuzivikanwa nevakawanda, zvoitwa sei kuti ukure muzvikoro nemunyika yese?
Hongu, kune vamwe badminton mutambo usina kunyatsojairika kana kuti ndingati mutambo wavasina ruzivo rwakakwana nezvaro, asi sekuona kwedu mutambo uri kutotanga kutekeshera ende mutambo wavakuzivikanwa nekuti zvikoro zvizhinji tava kutotamba nazvo mitambo iwowo muZimbabwe. Tinotamba nezvikoro zvihombe chaizvo zvakaita sana Harare International School, St George's, Prince Edwards, Anamfakos Wanai nezvimwe zvikoro zviri kuwana kutama dei. Pari panyaya dzekuvandudza mutambo uyu pane basa zhinji riri kudiwa rekuvaka makots, bhozi mutambo unotambirwa nechemukati meimba yakavakwa zvakanaka ndingati ebig hall. Saka zvikoro zvizhinji zviri kungoshandisa mahall avagara vanawo kuti titambire imomo. Muri kuzongodhirowa mitsetse inodiwa, moiswa manets kuti tikwanise kutamba. Asi kana taakuda kunyatsoita mutambo uyu sezvafanana nedzimwe nyika dzakaita sekuno kunana Senegal nekuna na Mauritius nana South Africa, mhando yekuti taakunyatsotamba tichienda kunomirira nyika yedu kana kumaolympics, ndinoona pane basa rinoda kuitwa nezvikoro zvizhinji hurumende yedu ichitibatsira pagovakwa anengati makotsi wawo.
Murairidzi wechikwata cheBernard Muzeki College vaNomen Ncube. Tichikuzivisai kuti tabva tanzwa kuti vahwina mitambo yavo yose yavatamba nhasi. To tarisa maneru anasi na 8 PM tichakupai chirongwa che The Connection. Pati change tichitarisa matambudziko akatarisa na newe chidiki munyika kusanganisirao abo vakasungwa pamberi pemusangano we SADAG. Taba tashika kumagumo echirongwa chedu cha nasi iva inesu zvakare mangwana. Ano kuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC tichiti murare zvakanaka. Kuno tevera chirongwa che isi ndevele cha muchange muchipiwa na standekile muhlanga. Ramba tichi shingirira nekuye uchidza chikwata cheva koma na ve Zimbabwe avo kutiva tambe nesimba tigonzwa zvimwe zvibodzwa zvichiuya mangwana vagoramba vachikunda chikwata.